Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri tinosangana zvekare maniru anhasi uri musi wemugovera chivabvu 12/2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe yaparura gwaro yaro remanifesto, bato iri richivimbisa zvarichaita kana rikakunda musarudzo. Sachigaro wevaimbove varwiri verisununguko vaChris Muchangwa vadomwa semunhu achamirira ZANU PF musarudzo ichaitwa muNorton. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe yaparura gwaro rave remanifesto, bato iri richivimbisa zvarichaita kana rikakunda musarudzo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwemanifesto yebato ravo muBulawayo nhasi, muzvare Kupe vakurudzira veruzhinji kuti vavhotere bato ravo, vachiti ndiro chete bato rinokwanisa kuunza shanduko chaiyo munyika. Muzvare Kupe vati kunyange hazvo bato reMDC rakaita zvakawanda kuti munyika muve neshanduko, kusanganisira kuita kuti munyika muve nebumbiro idzva remitemo yenyika, vati veruzhinji vachiri kutambura nekuti hurumende yeZANU-PF haizi kukwanisa kuunza shanduko yechokwadi. Mtezeri wamuzvare Kupe vaObed Gutu vati vari kufara zvikuru nekuparurwa kwegwaro rinozivikanwa richinzi Building an Economy to Support Transformation kana kuti BEST, vachiti gwaro iri rinokoshesa kumutsurudza upfumi hwenyika uye kusimudzira veruzhinji vanotambura.
Taakuda kukwenenzvera kugadzirisa upfumi hwenyika kuti vana veZimbabwe vanga vayaura tiri kutambura. Vana vedu vari kundana naSouth Africa, kuna naNamibia, kuna naBotswana, Mozambique vachitsvaga mabasa, nokuti munomo hamusina mabasa. Maindustry akavharwa, maindustry mashoma ari kushanda at a very very low capacity. Saka tinoda kuti isusu sehurumende yeMDCT inenge ichitungamirirwa naDr. Tokozani Kupe tigadzirise upfumi hwenyika kuti nyika idzokere kwayaimbova.
Zvimwe zvezviri mugwaro iri kukoshesa kuendeswa kwemasimba kumatunhu, uyewo kuti mumatunhu akasiyana-siyana munyika muve nezvipatara, makiriniki pamwe nezvikoro zvakakwana. Gwaro iri rinokoshesawo kuremekedzwa kwebumbiro remitemo yenyika uye kuvandudzwa kwezveupfumi pamwe nekurwisa uori. Munyori mukuru weboka revechidiki webato iri, muzvare Isabel Monzora, vati vanofarira zviri mugwaro rebato ravo, kunyanya-nyaya yekukoshesa kuti vechidiki vapinde muzvigaro zveutungamiri.
Zimbabwe Youth Policy izvezvi inoti iyo mayouth anofanha kunge achiwanikwa munzvimbo dzese dzekutonga nezvigaro zvese vari pa25%, kureva kuti vane 25% youth quota. Asi isu seMDCT takaona zvakakodzera kuti tiwedzere youth quota iyi tiise pa35%, nekuti mayouth ndiwo akawanda munyika. Iko zvino izvi mayouth anosvika iwo pa63% panyaya yeuwandu hwevanhu vari muZimbabwe. So zvine musoro kuti vawedzerwewo pavanofanha kubatawo semayouth.
Imwe zvenhengo yeboka revechidiki vaAlfred Dzirutwe varumbidzawo gwaro iri vachiti rinokoshesa kusimudzirwa kwevechidiki pamwe nekubatsira vanhu vanoshaya, kusanganisira vakwegura nevanotambura.
Ndafarira nyaya yekuti pati yangu yapromisa kuti ichapa ma youth education grants kuti vaenderere mberi nechikoro. And futi zvechipiri zvavataura ndezvekuti vachapa ma youth mari yekuti vazvitangira mabhizimusi kunzvimbo dzese dzakasiyana siyana muZimbabwe. I think chinhu chikuru ndozviri kushayikwa pasi apa sema youth.
Pamusangano uyu sachigaro webato iri vaAbednego Bebe vatorawo mukana wekuzivisa vatsigiri webato iri kuti bato ravo richange richizoshandisa mufananidzo wechanza chine chiso chemwana pakati semufananidzo webato iri musarudzo. Mufananidzo uyu ndiwo mufananidzo wakashandiswa nebato reMDC parakapinda musarudzo kekutanga mugore ra2000. Pari zvino pane makakatano ari mumatare pakati peMDCT yamuzvare kupe neinotungamirwa naNelson Chamisa pamusoro pezita nemufananidzo webato iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita misangano miviri kuManicaland vachiudza vatsigiri vavo kuti hurumende yavachaumba mushure mekukunda musarudzo ichaita kuti upenyu hwevashandi vose munyika hunake. Vachitaura vari kwaMurambinda kuBuhera, vaChamisa vati vanoremekedza zvikuru mauto, vachiti mauto vanhu vanoshanda zviri pamutemo uye vachatambira nemaoko maviri munhu achasarudzwa kuve mutungamiri wenyika anenge asiri weZANU-PF.
Masoja ndedu, masoja anosaluta vanhu nemutungamiri anenge asarudzwa ipapo. Saka ike zvino izvinozi zvati patakuenda kusarudzo patinongopedza kuvhota asarudzwa ndiye anosalutwa. Chiri kusaluta hasi musoja, chiri kusaluta mutemo. Chiri kusalutwa hasi mutungamiri, chiri kusalutwa mutemo. Saka masoja edu tinoafarira nokuti anoziva mutemo wedu kuti unofamba sei. Nokuti kana ndichiuya inini kandiri kuuya kuzorera vanhu vese, chokutanga musoja anofanira kunge akaguta kuti nyika inge yakaguta.
VaChamisa vatora mukana uyu kutaurawo pamusoro perwendo rwavo kuBritain, vachiti Zimbabwe inyika inoda rubatsiro kuitira kuti sarudzo dziitwe nenzira kwayo uye pasina mhirizhonga. Asi vaChamisa vayambira zviuru nezviuru zvevanhu zvauya kuzonzwa vachitaura kuti MDC Alliance haisi kuzopinda musarudzo kana zvavari kuda zvisina kugadziriswa.
Unokozoti muUK muchirohwa mupururu pakati pevarungu, ndikati muzimba wapenga vakomana, wotungamirira UK. Pane madhokuta, manesi, maticha vese, nyaya yavari kutaura ndeye kutoda kudzokera kumusha. Tivake nyika yani, ndikati mirai musadzoka mudura musati mabviswa zvipfukuto. Munorimira pasina, regai nditange ndadira mushonga muzvipfukuto. Mowo uya ndamisa mushonga uya ndakunomisa. Takataura tikati number one, uyai mutibatsire muZimbabwe kuti masarudzo dzedu dzite zviri pachena zvinoitika kune dzimwe nyika. Nokuti zvinoda kuitwa neAU neSADC kusanganisana neEU nana Britain. Sarudzo dzedu ngadzifambe. Tine bopoto ratinaro nevakomana ivi vabiti vari taura. Tiri kupokana nenyaya yekuti takati pane zvinhu zvatisingati takaita hatisi kuzoenda kusarudzo. Tisatagadzirisa nyaya yekuti anoprinda baloti ndiani.
Misangano yanhasi yanga iri yekutanga zvichitevera kudzoka kwavo kumusha mushure mekushanyira kuBritain, uko vaChamisa vakasangana nemutungamiri wenyika iyi amai Theresa May pamwe negurukota rinoona nezveAfrica muBritain vaBoris Johnson. Sachigaro veZimbabwe National Liberation War Veterans Association uye vari chipanga mazano chemutungamiri wenyika vaChris Mutsvangwa vadomwa semunhu achamirira ZANU-PF musarudzo ichaitwa muNorton. Izvi zvaburitswa nhasi mushure memusangano weProvincial Coordinating Committee. Vachitaura mushure mokudomwa, vaMutsvangwa vati havana kumanikidza kuti vaLangton Mutendereki avo vakanga vakunda vaMutsvangwa musarudzo yekutanga vasa pinde musarudzo yanga ichifanirwa kudzokororwa. Vamwe vanoziva zviri kuitika vanoti vamutendereki vakawanda pari zvino sezvo vari kutyira upenyu hwavo zvichitevera kuchidzirwa kwavanonzi vakaitwa mushure mokukunda vamutsvangwa. Studio 7 yaedza kufonera vamutendereki kuti tinzwe divi ravo asi nharembozha yavo yanga isingadavirwi. Miriri weHarare West muparamende Muzvare Jesse Majome vanoti havasi kupinda musarudzo yokutsvaga chamirira MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu ravo kana kuti primary election ichaitwa nesvondo rinouya. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Muzvare Majome vakasiya vanhu vakawanda vakashama miromo yavo mushure mekuzivisa veruzhinji kuti havasi kupinda musarudzo ichaitwa mubato ravo sezvo mitemo yesarudzo isiri kutevedzerwa. Muzvare Majome vakati bato ravo rakawirirana nzira dzichashandiswa mukuita sarudzo idzi, asi zviri kuitika mudunhu ravo hazvienderani nezvinodiwa nemitemo yebato.
Marongerwe mandaonoti marongerwe ari kuitwa primary election pane zvinhu zvakati wandei zvabuda nezviri kuitika mukurongwa kwayo zvisina kutsarukana zvandazivisa musangano wangu. Zvandinoona kuti zvinhu izvi maitirwa zviri kuita zvinoratidza kumonyorodza monyorodza urongwa huripo hwatakabvumirana musangano hwekuti vanhu vanomirira musangano vanosarudzwa sei.
Muzvare Majome vakatiwo vagari chaivo vemuHarare West havasi kuwaniswa mukana wekuvhota sezvo paine chikiribidi chiri kuitwa chekuunza vanhu vasingakodzeri kuvhota. Vakati semunhu anoremekedza zvido zvevanhu pamwe nemitemo yebato vaona zvakakodzera kuti vasave nechekuita nesarudzo isingaremekedze zvido zvevanhu.
Maitikira zviri kuita izvi ndeyekutoti pekupedzisira kwacho maonerowo angu vagari vemuHarare West vacho pache zvavo vechokwadi vemene havazombowani mukana wekuzvisarudzira ivo pache zvavo muchokwadi kwavari kuda ivo kuti avamiririre musarudzo dzemusangano wangu wemovement for democratic change. Saka zvakadaro ndaona zvakakodzera kuti ndisuduruki ndingati makwikwi nekuti hasitombori makwikwi nekuti marongerwa aakaita semaonero angu ari kutoratidza kuti ari kufanira kuenda neimwe nzira.
Muzvare Majome vakati vanga vaine chido chokukwikwidza asi nemamiriro akaita zvinhu kubudikidza nezviri kuitwa nevamwe vavo vari kuita zvisingatenderwi havakwanisi kupinda musarudzo iyi sezvo paine kutyorwa kwemitemo yesarudzo mubato ravo.
Ini ndachida kukwikwidza asi handisi kuwana mukana wekukwikwidza nemamiriro azvakaita ndichitaga tiketi reMDC Alliance kuHarare West. Ndiri kupedzisira ndichiti kune vagari vemuHarare West vaakuzikanwa vachinzi maHarare Westerners ndinovatenda chaizvo uyezve ndivasimbaradze kuti ndicharamba mumwoyo wangu ndichivavarirawo zvavanovavarirawo nekuti ini ndiri mumwe wavo. Sezvandanga ndichivaitira muparamendi handichiri kuita pari zvinhu zvinhu chirimo sezvatanga tichingoita kuti tikaramba tichingoshanda pamwe chete tinoramba tichitarisira zvinhu zvakanakisisa kunharaunda yedu kuti zvinge zvichibudawo munyika yedu tichazenge ndichizoo vasivisa kana pane zvimwe zvinenge zvazoitika asi pari zvino ndizvozvo.
Muzvare Majome vakatozivisa kare danho ravo rekusapinda muprimary election yemuHarare West kumunyori mukuru webato ravo sezvinodiwa nemutemo yebato. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remunyori mukuru weMDCT vaDouglas Monjora sezvo foni yavo yanga isiri kubatika. Muzvare Majome vanga vachifanirwa kukwikwidzana namuzvare Johana Mamombe avo vanonzi vari kutsigirwa nevamwe vakuru vakuru vari muNational Standing Committee yebato. Kune mashoko ari kufamba ekuti MDCT iri kupa makadhi kuvanhu vasiri nhengo dzebato vari kushandiswa nebato iri kuitira kuti vabvise vamwe vanhu vanofungidzirwa kuti vaitsigira muzvare Tokozani Kupe munguva yavainetsara navachamisa. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti kune matunhu akakumbira kuti apihwe makadhi muna 2014 ekutengesera nhengo dzavo asi matunhu aya haasati apihwa makadhi kunyange hazvo kuine makadhi ari kutengeswa muchiva. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika muMDCT yavachamisa munongedzo wekuti haikwanisi kuita sarudzo dzakachena sezvo iri kuita zvainogara ichipomera ZANU PF zvekubira sarudzo. Vamwewe vataura ne Studio 7 vanoti vari kushushikana nekwa vanoti kushandiswa kwevanhu kadzi musarudzo kuitira kuti vabvise vamwe vavo pazvigaro pachinzvimbo chekuti vakwikwidze zvigaro zvine varume kuitira kuti vanhu kadzi vawandewo muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchungamiri mutsva wehurumende yeMalaysia vaMahathir Mohamad vati ndivo varambidza vaimbove mutungamiri wehurumende vaNajib Razak pamwe nemudzimai wavo kuti vasabude munyika. VaRazak nemudzimai wavo vanga vachifanira kuenda kuJakarta nhasi. Kurwisana pakati pemauto eSomalia nechikwata cheAl-Shabaab kwasiya nhengo 13 dzechikwata cheAl-Shabaab dzafa. Izvo zvabudiswa nevanoona kurwisana uku pamwe nevakuru vakuru muhurumende. Zuva rimwe chete kubva pasi pose pacherechedza zuva revatori venhau kuti vashande vakasununguka, hurumende yeBurundi yakarambidza Voice of America kutepfenyura munyika iyi kwemwedzi mitanhatu. Izvi zvakaitika kwasara gumi remazuva kuti vanhu veBurundi vavhote panyaya yokubvumidza mutungamiri wenyika kuti awedzere makore ekutonga. Kanzuru yeBurundi inoona nezvekufambiswa kwemashoko nenhepfenyuro yakapomera Voice of America neBritish Broadcasting Corporation mhosva yokutyora mitemo yekutepfenyura uye kuita zvisakafanira. Kanzuru iyi yakayambira Radio France International kuti isaita nhepfenyuro dzemanyepo kuti hurumende yeBurundi ichashungurudza avo vanovhotera kuti mutungamiri wenyika asabvumidzwa kupamidzira mamwe makore ekutonga. Mukuru weVoice of America Amai Amanda Bennett vanoti Voice of America inoshamiswa zvikuru nezvakaitwa nehurumende yeBurundi, vachiti vanhu vazhinji vanotarisa kuVoice of America kunzwa nhau neruzivo zvisina kwazvakarerekera. Saka kurambidzwa kutepfenyura uku kunodzivirira vanhu veBurundi kuti vasanzwa chokwadi panguva yavanoda kunzwisisa zviri kuitika. Nepfenyuro yeVoice of America icharamba ichinzwikwa mundimi dzeKirundi neKinyarwanda paShortwave uye paInternet nepaFM. Umwe wemagavana ebodhi rekutepfenyura reVoice of America vaJohn Lansing vanoti nepfenyuro yeFM ndiyo inodiwa neruzhinji muBurundi. Naizvozvo bodhi ravo rinomira nevanhu veBurundi richivapa nhau dzechokwadi. Valancing vanokurudzira mutungamiri wenyika iyi vaPierre Nkurunziza kuti varege Voice of America ichitefenyura semazuva ose. Bazi rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica rinoti America inokurudzira kuti vatori venhau nevatefenyuri varegedzwe vachiita basa ravo vakasununguka. Zvakaitwa neBurundi zvinogumbura uye America yasvitsa chichemo ichi kuhurumende yeBurundi. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni tanonoka wande. Tochienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai aimbova iye murwi wehondo yerusununguko uyezve aimbova iye mudare uyezve pari zvino ari kuita iyo mabasa ekubatsira madzimai. Tiri kutaura nemudzimai uyu panguva iyo nyika nepasi rose vari kutarisa zuva remadzimai reMother's Day richange richirangarirwa mangwana.
Ine ndinonzi Margaret Dongo, former member of parliament weHarare South.
Mungati imi madzimai vakarwa hondo yerusununguko vari kuremekedzwa here munyika pari zvino?
Ndoshushikano yatinayo madzimai mazhinji akarwa rusununguko rwehondo. Hatina kumbofa takapiwa ruremekedzo rwakakodzera rwatinofanira kunga tinarwo. Ndosaka muchiona madzimai mashoma akarwira rusununguko ari muzvigaro zvakati kwirirei. Vashoma uyezve vari kana mudare reparlamendi vashoma vari kuplay an active role even in private sector kana mumabhodzi. Vazhinji vacho vachiri kungotambura.
Chii chiri kusaka kuti zviitike zvakadai?
Kungoita kuti takaita vanhu vane makaro, varume vakanga vaine makaro vasina kukoshesa kuti madzimai akaitawo bandiko ripi. Ivo vaizviziva kuti madzimai nevarume vakaita bandiko rakafanana. Kuhondo kwanga kusina kuti mukadzi kana kuti murume. Kana kunzvenga mabara papasina mabara ainzvengwa epurasitiki emadzimai aiwa. Mabara anga akangofanana, kutrenwa kwataitwa kwakangofanana. Asi zvakatonditambudza ini patakabva kuhondo tichiona kuti madzimai akanodzoserwa kumakicheni kwavo kuti vaite mahousewife vanenge varohwa. Vamwewo vangotetereka vakadaro. Saka vashoma hapana kubvira pagara tiswa program kutanga nekutanga. I think ndopatakakanganisa ipapo.
Takatarisa zuva reMother's Day riri kurangarirwa mangwana. Chimbotipewo nhoroondo yekuti imi amai venyu zvii zvavakakupakurira iwo semusikana zvamakazoona muchishandisa pamakaenda kuhondo uyezve kuzodzoka muchiita zvekushanda semudare nezvimwewo.
Ndinototi mai vangu was a mentor. Ndiye munhu akandiumbiridza kuti ndisvike pandiri panapa. Ndo vakandiumbiridza kuti ndive nesimba randakava naro nekushinga kwandakaita nguva yehondo. Mai vangu vanga vari mushandi, vanga vari munhu aishandira mhuri yake, munhu aigona kuriritira mhuri yake. Vanga vasina kumirira baba kwete. Ivo pachavo yanga iri nhengo yaiziva kuti vana vangu vanoda kuenda kuchikoro. Nguva yaSmith zvinhu zvava zvakaoma. Asi mai vangu vaiita zvese. Vakatanga vari mistress aiticha vana vechidiki nherera kumolda Mutare Mission. Vakabva ipapo baba vakati hamuchasenzi, handidi mukadzi anosenza. Asi vakakwanisa kuti vaite chiorder chavo chezvimabhasikoro chavaitengesa maswiti nezvese kuitira kuti vabatsire kuriritira mhuri yavo. Uyezve vairima yainzi naSmith Stringbend Plowing. Zvese vaingoedza chese chavanogona kubata. Chavaida ndechekuti vaida kuti vana vavo vadzidze vaende kuzvikoro. Naizvozvo isu mumba medu tese takaenda kumaboarding schools.
Mazwi api amungade kupa mamwe madzimai akateerera pari zvino takatarisa zuva irori reMother's Day?
Mother's Day yakakosha. Ndoda kuitaurira kune avo vane rombo rakanaka rekuti vachinana amai vavo nekuti inini mai vangu vakashaika kuduka kare ini ndiri kuti mufunge zuva iri rakakosha munozongoona kukosha kwaro kana mai vasisipo mai vanozvipira pane zvakawanda kuti mwana abudirire
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Margaret Dongo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous tomboenda kuna Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu our lives
ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa matano ari kutorwawo nemapato ezvematongerwo enyika mukuona kuti vakaremara vapindawo musarudzo dzemapuraimari dziri kuitwa dzekutsvaga vachamirira mapato iwaya musarudzo dzichaitwa gore rino muhurukuro yedu tabata mukuru wesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vakuchera
ndinotenda makadii
aiwa tiri vapenyu nhasi vakuchera tati timbotarisa urongwa hwemapuraimari ari kuitwa mumapato ezvematongerwo enyika umu imiwo muri kuona here vakaremara vari kukwanisawo kupiwa mikana yekukwikwidzawo musarudzo dzemapuraimari kuti vazomirirawo mapato avanenge vachishanda nawo
ndinoona kuti mapato ezvematongerwo enyika imuno asati akukwanisa kuzvipira kupa mikana kune vanhu vakaremara kuti vange vachivamiririra zvichiri kunetsa tinoona kuti vanoda kutora vanhu vakaremara sevanhu vakangomirira kupuwa sevanhu vakangomirira kuvhota kwete samakandidati saka tichiona kuti mapato anenge achivimbisa zvaanovimbisa asi pakupera kwezuva kuti zvizoitika pane mutoro nemutauro
saka imiwo semasangano anomirira vakaremara mune zvamuri kuitawo here kushanda nemapato ezvematongerwo enyika yaya kuti vawanewo ruzivo yatingati awareness pazvichemo zvenyu
inyaya yatakatanga kutaura kare nemapato ezvematongerwo enyika vachiita sevanonzwisisa nyaya yatiri kutaura asi tinozongoshamisikawo kuti panozobudawo malist tinoona kuti vanhu vakaremara dzimwe nguva vanenge vasipo malist yavo kana kuti vanenge varipo asi vasina kupiwa mukana yakaenzanirana yekuti vange vari makandidati saka inyaya yekuti tinenge tichingoshanda nezvemapato ezvematongerwo enyika asi tichida kuti zvizivikanwe nepasi rose kuti tinosuwa zvikuru nematanho ari kutorwa nemapato ezvematongerwo enyika kuti vange vachinzwisisa kuti vanhu vakaremara vanodawo kunge vari makandidati vachizvimiririra mumatare angava ekanzuro ringava reparamende ringava resenati
asi mune vakawandawo here vanga vachitarisira kuti vangangokwikwidzawo musarudzo yemapato akasiyana siyana
nekuda kwekuvharirwa panze vashoma vakaratidzisa kuti vaya vanodawo mukuhwengeredza kwedu kwatakaita nekutsvakurudza kwedu kwatakaita havadariki makumi maviri havadariki 20 vaida zvigaro vamwe vachona vakakwanisa kupindawo kupfekera mapuraimari ezano tine tariro yekuti tinongova tiri kuitwa nemdc vamwe vachakwanisa kunge varimo asi hwengeredzo yedu inoratidza kuti havadariki makumi maviri
munotarisirawo here imi kuti kumapato mamwe asarawo ari kunzwa muchikurukura pano zvinogona kuti vashandure pfungwa dzavo
panokwanisa kuitika kuti panokwanisa kuitika shanduko yepfungwa asi hationeri shanduko yakakura chaizvo inokwanisa kuitika panguva dzinedzi vakatoendesa mazita vakatoendesa vakatotorwa vakatotorwa saka kwangosara kuti tizonzwa vanoshambadziwa mazita nemamwewo mapato asara kuti ivo vanenge vachionawo senyaya yachona
aiwa tinotenda zvikuru vakuchera kuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu onekai zvenyu vateereri
tinotenda mechare zvakanika vateereri
manga makateerera kuna vamasimba kuchera vanove mukuru wesangano revakaremara reCenter for Disability and Development muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
Tombotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. FC Platinum 0, Triangle 0, ZPC Kariba 1, Mutare City 1, Yada 0, Highlanders 0, Blawayo City 2, Shabani 0, Harare City 1, Naturat 0. Sezvonguva yedu yapera, rekai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC inotungamirwa namuzvare Togozani Kupe yaparura gwaro yaro yeremanifesto bato iri richimbisa zvarichaita kana rikakunda musarudzo. Sachigaro vevaimbova varwuri verusununguko vaChris Mutsvangwa vadomwa semunhu achamirira ZANUPF musarudzo ichatwa kuNorton. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Mangwanani, ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kupe namuhla liphawule ugwalo olulezithembiso zalo olwe manifesto phansi kwendikimba ethi Building an Economy to Support Transformation.
Umkhathilo nemanifesto le ebilontshwa lamuhla ukuvuselela umnotho ukuze inguquko yempilo zabantu yenzakale, because sibize sathi best building economy for supporting transformation, ukuvuselela umnotho.
Inkokheli yebandla eliphikisayo eleZimbabwe Democratic Change ZDC ithi isimise imisebenzi yonke ebandla ngemva kokutshona kwalowo owalisungulayo njalo bengumkhokheli walo umnumzana Josphat Mongwariri ushewo kunze engozini yomgwaqo eSouth Africa.
Sesinje ngesitimela esingasela khona, kodwa into enhle ukuthi isihlahla lesi esigalindiweyo sizahluma futhi, thina esiseleni sizasala siqhubeka phambili, siqhuba ivision yakhe.
Ibandla leZANUPF libikwa lisithi umcebisi kamnumzana Mnangagwa umnumzana Chris Mutsvangwa nguye osezancedisa kukhetho lokudinga ozamela iNorton edalele parlamente. Siza kuzwa impumela yomdlalo wenguqu phakathi kweqembu leShabani Mine lezeminye imidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosikazi Thokozani Kupe lamhla liphawule ugwalo olulezithembiso zalo olwe manifesto phansi kwendikimba ethi Building an Economy to Support Transformation. Umkhosi lo wenzelwe kuBulawayo lapho inkulungwane zabalandeli baleli bandla abakade bebuthene khona. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Owethulelezi zithembiso ngumsekeli kanobhala jikelele umnumzana Samukele Hadebe. Umnumzana Hadebe uthe okuqakathekileyo ngogwalo lolu ikuguqula impilo zabantu, njalo lokhu kuzafezeka kungavuselelwa ezomnotho.
Umkhathilo nemanifesto le ebilontshwa lamuhla ukuvuselela umnotho ukuze inguquko yempilo zabantu yenzakale, because sibize sathi best building economy for supporting transformation, ukuvuselela umnotho ukuze inguquko yempilo zabantu iphumelele. Siqakathekisa kakhulu ukuthola imisebenzi elohlonzi ezabisela abantu empilweni ezazivele ziyizwa ukuthi imuli ngemuli ithole. Kunjalo-ke sithe lokho kungenzakala njani? Sithe kungenzakala-ke ngokuvuselela-ke ezomnotho. Sikhangele kakhulu kwezentshiwayo, sikhangele ngezokulima, sikhangele ngezamafektali kwesithe senza i-reindustrialization.
Uthe Ngenxa sokuvuselelwe ezomnotho, ibandla leli lizalungisisa ukuthi ezemfundo zithuthukiswe labantu abasemajele bathole amathuba okuvota.
Kulakhulu sivele sithi inotho lenxa isivuka bese kusenzwana bese kusikhangela ke impilo kahle kaba ikaZulu esithi social services. Saqhakathisa kakhulu kwezempila kahle ngoba kulapho okuselela khona abantu abaningi bagula kanti ke abathola ukuncedwa. Ikakhulu bona omama abayibo abatshaya imikhuhlane njengesibeletho, imikhuhlane yekhensa yamavele landlani behlula nje ukuthola nje esingathi screening. So sikhangelele kakhulu ukuthi iklinika kube le klinika ngiklinika ngeward ngoba kulapho abantu abahlezi khona, kodwa kube le ndlela yokuthi umuntu uyathola umtholampilo. Okwesibili, saqatheza ezemfundo. Abantwana okokuqala bahamba imango emide besiya esikolo kakhulu ama-primary, kanti ke vele kuyafika lesikolo. Kungenziwa cebo bani-ke ukuthi kwehliswe lokhu ngoba zimali zezimuli lemali yelizwe.
Abasakhulayo bamukele ngenjabulo isithembiso sokuthi bazathola imali yokuzithuthukisa njengoba iningi labo lingasebenzi. Omunye wabasakhulayo umnumzana Alfred Zirutwi uthi umbiko lo umnike ithemba.
Engikuthakazeleleyo lapha kumanifesto le ngibone ukuthi ama-youth ontanga bazathola ama-grants. Ende kuyinto eqakathekileyo ukuthi bethole imali ukuthi bancedise ezifundweni zabo besiya phambili. And okwesibili engikuthakazeleyo ukuthi ontanga bazaphiwa imali ukuthi beziqalisele imisebenzi yezandla, ama-projects. So kuqakathekile njengoba sibona ontanga abalamisebenzi abalani, imali le izabuya incedise konke lokho ukuthi ithuthukise ontanga. Ngiya kuyangithabisa kakhulu.
Ukhansila Shila Musonda uthi ujabulele ukwethula kwezithembiso lezi ngoba sekuzakwenza bathole amandla okuqhuba imisebenzi yabo lula njengabo kansila.
Ngiyayibukele kakhulu nokuyithakazelela ngokuthi imanifesto le ihambe ngendlela, sihambe ngekonstitushini, sivelela ku-early congress esayenzayo. Sesimele sibe nemanifesto, manifesto sesilayo, sesithakazelele, sesiyemukele. Yo kansila ngiyayemukela because ama-ofisi amaningi abeseharareni. So i-division of power ngiyayemukela njengokansila ngokuthi lapha imali ebezisenziwa lapha zisuka zeharare zimele imali zisebenze lapha, ama-ofisi abelapha. Ngokuthi umuntu uzasuka lapha efuna i-passport, so kumele ayimelela ivelele eHarare. So sifuna i-division of power ibe lapha njengokansila.
Unkosikazi Thamani Moyo uthi ugwalo lolu lubavumela ukuthi njengabesifazane bathole amathuba alingana labesilisa kwezobukhokheli.
Thina njengabomama bakobulawayo labomama bonke nje abeZimbabwe yonke, imanifesto yethu ebilontshwa namhlanje sijabulele ngoba ikhuluma langamalungelo abomama ukuthi kumele kube le 50-50. Kungakhethwa mhlobo ukuthi kumbe ungomama angeke wabusa. So lathi siyathaba ukuthi njengabomama imanifesto yethu iyasivumela ukuthi any sikhundla esifuna ukusikhontesta sizazikhontesta.
Okunye okuthenjiswe libandla le-MDCT yikuvuselela ukusebenza kwezitimela, ukuvuselela lokuqondisa ezokwenjiwa kwegolide lokunye intuthuko emaphandleni ukuthi uZulu ofuna izindlu enelise ukuzithola kanye lenhlelo zokuvikela ingozi emgwaqweni. Unkosazana Khuphe uthe kufanele uZulu avotele ibandla lakhe le-MDCT ukuze zonke izithembiso ezikulolu gwalo zifezeke njalo impilo yabantu iguquke.
This manifesto launch is a part of our broader election campaign called Game On or Go campaign, as a party going through transformation and deepening.
Ukuvotela ibandla le-MDC ukuvotela inguquko lokuthola impilo engcono. I-manifesto launch le iyingxenye yomkhankaso wethu obanzi obizwa kuthiwa i-Game On. Njengebandla elisaguquka elihlonipha isisekelo salo, sinanzelele ukuthi kulokunzima phambili, ikakhulu lokho esingakuqedanga ukukwenza ngokhetho luka-2013.
Uphawu lwebandla le-MDC lalo lutshintshiwe ngoba soluyisandla esivuliweyo kulo mntwana phakathi kwempama kuthi iminwe yonke iqondile. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Direct from Washington, the voice.
Ibandla leZANU-PF libikwa lisithi umcebisi kaMnumzana Mnangagwa uMnumzana Chris Motswangwa nguye osezancintisa kukhetho lokudinga ozamela iNorton edalele ePhalamende kukhetho oluzayo. Wayencintisana layo kodwa wamnqoba kukhetho lwakuqala uMnumzana Langton Mutendereki ubikwa ephumile kulomncintiswano. UMnumzana Mutswangwa wayethe ukhetho lolu aluqhutshwanga ngemfanelo. Njalo ubikwa esithi uMnumzana Mtendereki uziphumele kukhetho kethuselwanga umuntu. UMnumzana Mtswangwa utshele iStudio 7 ukuthi uzanqoba. UMnumzana Themba Mliswa onguye osaphethe isihlalo seNorton edalela ePhalamende. Ukhetho lwama-primaries ebandla leZANU-PF luqhutshwa kutsha ezigabeni ezithile zelizwe ngoba abanye besola impumela yakuqala besithi kwakulokuqilibezela. Ukolunye udaba olufanayo, omela iHarare West edalele ePhalamende unkosazana Jesse Majome owebandla leMDCT elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa uthi usephumile kukhetho oluzayo olokudinga ozancintisa kulesi isigaba emele umanyano weMDC Alliance okhokhelwa uMnumzana Chamisa ngoba esola indlela uhlelo lolu oluqhutshwa ngayo. Unkosazana Majome uthi ibandla lakhe lilakho ukunqotshwa kukhetho nxa lingalandeli izifiso zabantu. Wasezancintisa eHarare West nguJoanna Matamombe. Ukhetho lwama-primaries eMDCT luyaqhubeka ezigabeni zonke zelizwe njalo abangafuni ukuncintisana bayavumelana bephume kusale oyedwa. UMnumzana Prince Dubeko Spanda weBinga North utshele iStudio 7 ukuthi abayisithupha abakade befuna ukuncintisana laye kulesi sigaba baphumile ngokuthanda okubizwa kuthiwe yi-consensus, kwasala yena yedwa esezancintisa kukhetho oluzayo emele umanyano we-MDC Alliance. Kodwa abanye abanjengomnumzana Daniel Molokele oncintisa eWange Central kumanyano ofanayo ulobe ekhasini lakhe leFacebook ukuthi kakho ophumileyo esigabeni sakhe njalo bavumelane ukuthi bazancintisana bobathathu kuma-primary elections. Kobulawayo, kubikwa abameli bedale lePhalamende ababalisa unkosazana Tabitha Khumalo loDorcas Sibanda bededele abanye ukuthi bencintise besithi bona sokuzabona ibandla ukuthi lizabanika uphi umsebenzi. Abanye abazancintisa bengayanga kuma-primaries wobulawayo uMnumzana David Coulthard lomnumzana kucaca Phulu. Kusenjalo, uMnumzana Chamisa lamhla ube lomhlangano omkhulu we-rally eManikaland lapho atshele abasekeli bakhe ngohambo asanda ukuluthatha eBhilitane. Ugcizelele izithembiso zakhe zokuletha umbuso okhululekileyo lenguquko kwezomnotho enganqoba kukhetho oluzayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Niyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Inkokheli yebandla eliphikisayo eleZimbabwe Democratic Change ZDC ithi isimise imisebenzi yonke yebandla ngemva kokutshona kwalo owalisungulayo njalo bengumkhokheli walo uMnumzana Josphat Mongwariri uShewokunze engozini yomgwaqo eSouth Africa ngolwesibili. UMnumzana uShewokunze ubelubhekise elizweni ukuzophawula ibandla lakhe ngokusemthethweni. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngogcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngomunye wabasekeli baleli bandla uMnumzana Thomas Sibanda emhlanganweni lentatheli izindaba oqhutshelwe emahofisini welinye lababandla aphikisayo ele National Constitutional Assembly elikhokhelwa nguProfessor Love Momaduku. UMnumzana Sibanda uthi enye yenkokheli ebandleni lakhe isikwele South Africa uyasiza kumalungiselelo awokuthi umzimba kaMnumzana uShekunze ulethwe ekhaya aye ngcwatshwa lapho azalwa khona eGuruwe.
Isihlahla sesiganyuliwe sikhona apha thina sesinjenge sitimela esingasela khadi, kodwa into enhle ukuthi isihlahla lesi esiganyuliweyo sizahluma futhi thina esiseleni sizasala siqhubeka phambili siqhuba ivision yakhe siqhuba konoko abekade efuna ukuthi kwenzakale ebantwaneni beZimbabwe silandela iconstitution.
UMnumzana Sibanda uthi abajahanga ukudinga osezalikhokhela leli bandla njalo bazalandela iziqondiso ezilotshwe kusisekelo sombuso sebandla ukwenza lokho ngemva kokungcwatshwa kukamufi.
Silibandla eliqoqekileyo elikhokhelelwa nguNkulunkulu, silibandla elilenhlanganiso yabantu abesaba uNkulunkulu abalobuntu. Yikho njengoba bengithe mina namhlanje bekufanele ngabe siyalontsha iphathi yethu, kodwa asisena kukwenza lokho, asisena kuyilontsha iphathi yethu, sesikhangelelene lenhlupho le ewele abantwana beZimbabwe esiweleyo thina silibandla imuli yakusho ukuze.
Wengeze wathi uhlelo lokukhetha ozakhokhela leli bandla luzakwaziswa esebekiwe uMnumzana uShekunze.
Sikhangelele nokuthi kuqhutshekwe ayebekwa kuthi ngemva kokubekwa kwakhe sizohlala phansi senze imini Congress lapho esiyadinga khona umkhokheli ozathatha indawo yakhe guided by our constitution. What is in the constitution is what we are going to follow. Asixokozeli, we are not in a hurry for anything. We are going to wait and give a decent burial to our honorable, a visionary man who has left us behind.
Abebandla leZDC bakhuthaza abafisa ukusiza ngayo yonke indlela ukuba bakhululekile bencedise ukwenzela ukuthi lumngcwabo uqhutshwe kuhle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Abantwana besikolo endaweni ezilabalweli wokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo oleBoko Haram sebebuyela ezikolo lanxa ababalisi ababalekela udlakela belokhu bengakaphenduki. Uhulumende ukhuthaze ababalisi laba ukuthi bephenduke njalo inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye labebutho yibo ababafundisayo okwamanje. Ukuziphetha ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, sokufe abantu abalichumi lantathu phakathi kokulwisana phakathi kwebutho leSomalia elisekela izakhamizi labalwi be-Al-Shabaab abakade behlomile. I-Al-Shabaab ibizama ukuthi abantu emaphandleni esigabeni seHilafoli bebhadale imithelo ngezifuyo zabo. Uhulumende ubika esekela izakhamizi zemaphandleni esigabeni seHiran. Abesifazana abalichumi lambili abahlala esiqontini senyandeni phansi kwenduna uMasuku eGwanda sebeqoqene ukuze basungule ibhizimusi lokufuya inkukhu zemakhaya. Omama laba bayazakhela izilugu zenkukhu njalo bazenzele imisebenzi evame ukwenziwa ngabesilisa efana lokuvoxa udaka. Bathi bakwenza lokhu ngoba kungumlando wabo kunakekela imuli emakhaya. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ukhala ipikile fotsholo kuward 5 esigabeni senyandeni lapho mama abaqoqane khona belenjonge ukuthi bazithuthukise bona lemuli zabo ngokufuya inkukhu zekhaya. Abesifazana laba bazakhela ngokwabo isilugu senkukhu bencediswa ngowesilisa oyedwa kanye lenhlanganiso yeMasakane Trust. UNkosazana Sibusisiwe Ndlovu unobhala jikelelo wenhlanganiso yentuthuko njalo uthi bangene bengomama kuphela ngoba kuyibo abathwala bunzima emakhaya.
esakubonayo ukuthi singene singomama sodwa ukuthi inhlupho eziningi emakhaya zikhangelelane labo mama ngoba lo mntwana noma elambile ubuye ekhala ebamba isibhoko sikamama akayebamba ibhulukwe likababa mayekhala wonke even lo baba laye noma evele etshwaleni uyabuye buza umama ukuthi kudliwani noma engathenganga lutho sase sibone ukuthi ngcono sizithuthukise.
Ugcizelelo wathi njengabafuyi benkukhu abasacathulayo basaludinga ulwazi lokufuya ukuze uhlelo lwabo luphumelele.
Sisadinga usizo olokuthi sincediswe ikakhulu ngokudla kwenkukhu njalo le nkukhu lemfundiso futhi ukuthi sihambe siye abalokhu abathi look and learn. Ngoba kwesinye isikhathi ukufunda senza ama-workshop awungeke ubambezane ukuya ku-look and learn siyabona ukuthi abanye abayenza njalo bakwenza kanjani.
Unkosazana Rose Moyo, umgcinisihlalo wentuthuko, uthi bakhangelela ukuthi bathole imali ezabasize ukuhambiseni abantu ababo ezikolo.
Ezemakhaya ezi kodwa ziyaziya yizwe esalesizifela i-250 okwakhathesi kade ufundiseni abantu abethu lokuthi lathi siziphilisa ngemali yabisele lokuthi asifisi futhi singazifuya kube zinkukhu eziyase ziphelelelwa lapo sisuthi kube yibhizinisi engapheleli.
Kodwa isibo bonke omama abanelisa ukuthi baziphandele kulesi sigaba. Unkosazana Sophie Mlilo oleminyaka yokuzala efika phose ekhulu 97 uthi uyaludinga usizo kuhulumende ngoba engesenelisi ukuthi avuke azenzele.
Ninje sengiyintandane befithi ngoba ngihlezi lapho isikhalazo sami kuze singahlangana lo Nkulunkulu ukuthi uhulumende nje abe ngiphosela okuyimpuku isisikhalazo sami ngobana ngivele nginjangisazi lapho engaya khona abaphathi lo hulumende lo Nkulunkulu amaphilizi ngibe nginye ngobana ngiyadliwa emzimbeni kumbe kudla amathambo ukuhamba sokusana emehlweni asabona endlebeni nangesezi.
Ukansila weNyandeni umnumzana Adam Bebe ude omama bentuthuko baza kuba yisibonelo esihle kwezinye izakhamizi.
Kusuthuku kuyaba yisibonakaliso esihle kakhulu ukuthi kubonakala ukuthi omama bayakwanisa ukwenza uludo luphumelele ngoba abanye abantu lapha kulesi sigaba sebejayele ukuthi izinto zalapha ziphumeleli, izinto zalapha ziphumeleli. Kodwa ngalokhana njengobana i-roofing material yena leyana siyithengelwe yi-trust ebathengela amazengo konke laphana bona omama badinga izitina loku lezamende bathengelwe yi-trust bona okwabo yikuvuba udaka.
Omama bentuthuko bathi bakhangelela ukuthi baqale ukufuya inkukhu zekhaya kumaviki ambalwa alandelayo njalo bazazithengisela iloba ngubani ozifunayo. Ngimele iStudio 7 eNyandeni, ngingu-Albert Ncube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazane sixoxa lo Nkosazana Bridget Nyoni ohlala eWange olomkakhe osebenza eWange Colliery lapho abathi abaholi khona. Ngomunye wabesifazana abahlezi betshengisela kukhampani yeWange Colliery besithi bafuna omyeni babo bebhadalwe iholo labo ngoba sokuhlale iminyaka emihlanu bengaholi. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, yabonga. Mina ngithi esikukhalelayo kakhulu eWange sikhalela imali zamadoda ethu. Abantwana bayaxoshwa esikolo. Sinje so kathesi isikhathi somqando akula izinto ezisithengile ukuthi asithengele abantwana bahamba kuphela isikolo gabala isicathulo gabala amasoksi gabalani ngabantu kuphela funa imali zamadoda ethu isibhedlela sethu esekhoriyahle inkamo yasebenza mina ngingagula ngizahamba esibhedlela efike bengikhanyile amaphilisi yimi engithengayo akula drugs engilinikwa abasangitshela ukuthi lokhu nalokhu nalokhu kuyathengisa ngizayithatha ngapha imali umkami yena engaholi nxa ungelamali indaba zakho uyafa. Abanye bafa lomkhuhlane, abanye bafa izinto ezithiyeneyo, lokhu lalokhu. Akula abantu abasizwayo.
Kodwa umkakho lokho ehamba emsebenzini?
Uyahamba emsebenzini.
Lapho elihlala khona ke?
Sihlezi ezindlini zeKorean.
Kodwa abantu abakade belibona litshengisela bebesithini? Bebelizwisisa?
Kade besizwela, abanye kade bekhala.
Uthini ngalokho sokukhulunywa ngabanye, ikakhulu umphathintambo kahulumende unkosikazi Khakonye, ukuthi mhlawumbe lokhu ngokwezombusazwe bakhona abathi yenzani lokhu?
Sambona ephuma ku-TV ekhuluma andisakhala, sathi shwashwa uminista lo uqinisile umama yini umuntu lo. Thina labo esikhona eWangi sihlezi laphana etentini sile-2-3 days. Sihlezi akula reply esayitolayo. Wabuya yena uminista ezo-addressa, wabuya ebusuku wathiwa semlindini, abanye sebelele, abanye sebehambile. Bezo-addressana ebusuku abantu sebehambile, wafika wasishawuda khona ngale. So konke lokhu akukhulumayo uminista konke ngamanga, thina ngale wange siyadubeka.
Sesibuyela lapho emulini yakho, yikuphi kahle kahle kuya kulihluphe ukuthi likubhadalele?
Ama-school fees. Mina ngizofamela abantwana abayi-5. Abantwana abayi-5 abayi-2 abahamba esikolo. Laba abanye laba hhayi kabahambi. Esibhedlela kubhaliswa abantwana abayi-3. Laba abanye kababhalwanga esibhedlela. Bangakhula yime ngizibonelayo. Ngiyadinga imali ngimhambise kwesinye isibhedlela, kodwa uyise esebenza kwikhampani khonapho. So thina nanti yawange siyakhala sithize. Nxa sebehlulekile bona laba abamama ezinto, yikho kungene behambe bethina abakwanisayo, because lathi impilo iyasiwomela. Mina ngilefemili sengihlulekile ukusapota abantu abami.
Manje ligcina liyithola ngaphi imali yokuziphilisa? Mbani olebolekayo kwasakuholwa?
Mina esegensi ngabona ukuthi ngathi umntwana osegula ngiyagada ngihambe ekhaya. Ngahambe ekhaya ngafika ngithiyela umama ngenzayo, ngatshela umama ukuthi engincedise ekhaya ngale balashwa mahara, and then umama uzangiphelekezela ngale khona ukuthi abantwana bebedle singenza ukuthi ngenze ukugada ngihambe ekhaya ngiyoyicela kumama, bengicela kumabhuluzi kanefukela everyday emsebenzini.
Sizwile njalo abanye abesifazane eWange besithi abanye babo bagcina sebethengisa umzimba, lokho kuye kuya emacansini bebhadalwa ukuze bezuzele imali. Abanye besehluleka nje ukuthenga amapads, impahla zokugcika nxa umuntu esesikhathini. Uyakukubone yini lawe lokho kusenzakala?
Awu, yikho sibili kanye okuyenzakalayo, because ubaba uzaphuma ehambe emsebenzini. Ngizambuza mina, awufaka kudliwane? Angikwazi usasala ubona ukuthi wena uzakubona ngaphi wena umuntu ongumfazi. Okusikeni kuyini? Uzahamba ngale suhambe erodlesi uthole umuntu okukhombisayo. Ngizakunika $5, wena usoze uyale suvuma ngoba ucaba sicabangeni endlini ethiye kungela kudla. So uvele umkhuhlane wange vele we-HIV asoze uswelakale, because thina abafazi siyathengisa imizimba yethu yezokuthi abantu abethu bezize ukudla.
Leyo ba sibonge uBridget Nyoni ebesixoxa layo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Iqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo City linqobe eleShabani Mine nge-2-0 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeBarberfield Stadium lamhla emini. Intathe izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Uhle waqala ngonqoba umqeqetshi omutsha weqembu lebulawayo City uAmin Somapiri, njalo abahlohlele iqembu leli ngabathi uSipho Ndlovu kanye loToto Panda. Limpumela ikhuphule inani lemiklomelo elilayo laya kumiklomelo elitshumi, kanti likhuphukela sengalanini yemiklomelo laya endaweni yetshumi lanye. USomapiri utshayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba abakwenzileyo.
That was a very good performance. I wasn't expecting.
Bengingakhangelelanga ukuba singadlala ngendlela esidlale ngayo, njalo angilawo amaningi phezu komdlalo wanamhlanje. Ngaphandle kokuba abafana badlale kuhle, okusesemqoka okwamanje ngumdlalo wethu olandelayo esiyawudlala leqembu lengezi.
kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leyada libe ngujiki lobhanqa 0-0 leqembu le-Highlanders emdlalweni odlaliliwe enkundleni ye-National Sports Stadium. Iqembu le-FC Platinum libe ngujiki lobhanqa 0-0 le-Triangle emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yemandaba. Iqembu le-ZPC Caribe libe ngujiki lobhanqa 1-1 lele-Mtare City Rovers ngasenyamunga. Kuthi le-Harare City litshaye le-Nigroud nge-1-0 emdlalweni obusenkundleni ye-Rufaro. Imidlalo yeviki lethumi lanye kusigaba seCastellaga Premier Soccer League iqhubekela phambili kusasa, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leCapes United lizanqikelana lelenkezi Platinum Stars enkundleni yeNational Sports Stadium. Iqembu leChapungu lizemukele leChicken Inn ngaseAscott. Iqembu leBlack Rhinos lizadlala leHerentals ngaseRufaro. Kuthi iqembu leBulawayo Chiefs lizemukela iqembu leDynamos ngaseBarber Fields. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona apha eWashington DC.